Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 8/2024. Makatirira ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuRussia oramba achikonzera mutauro munyika, vamwe vachiti vakanganwa kuti vakadzidza nekuchengetwa kuRussia munguva yehondo. Mapurisa anoti asunga vanhu vanoita basa rekushevedzera dzimotokari dzemushikashika vanodarika mazana maviri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushorwa nevamwe vachinzi vakanganwa kuti vakadzidza nekuchengetwa kuZambia munguva yehondo. Izvi zvinotevera mashoko avo ekuti Zambia yava kushanda neAmerica kuda kukonzera kusagadzikana muZimbabwe kunyanya uye mudunhu reSADC. VaMnangagwa vakataura mashoko aya mumusangano wavakaita nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. Vaviri ava vanonzi vakatyorawo vanhu mbabvu nekuseka mushure mekunge vaMnangagwa vataura kuti Zimbabwe yainge ine mapere akawanda uye vakati vaikwanisa kupa Russia sechipo. Asi vachipindura vaPutin vakati vane mapere akawanda vachireva nyika dzemuEurope dzavari kunetsana nadzo mukupamba kwavari kuda kuita Ukraine. Kunyangwe vamwe vari kushora mashoko avaMnangagwa, mumwe anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika akarerekera hake kubato reZANU-PF, Dr. Masimba Mavaza, vanoti hapana chakaipa pane zvakataurwa navaMnangagwa.
Inyaya isina musoro kuti munhu angatsamwe pamusoro payo. President Mnangagwa vaitaura navaPutin. VaMnangagwa vachitaura kuti vamwe vangu vari kubatsirwa zvakanyanya zvikuru sei neAmerica nedzimwe nyika. Asi vaitokumbira kuti imimi iwo wekuno kumabvazuva vanaPutin, dai matibatsirawo mukamecha the level yerubatsiro iri kupiwa hama dzedzi dzakasanasana Zambia.
Asi hadzisi nyaya here dzinofanira kutaurwa nevatungamiri veAfrica, mungava muSADC kana kuti kuAU, pane kuenda kunyika yekunze?
Haisi nyaya yekuti pane hondo kana pane kurwisana. Inyaya yekukumbira rubatsiro. Havana kukumbira rubatsiro kuvatungamiri veAfrica. Havasi kumangara kuti pano paita vanyamamira nerongo vadhambitana namabhuruku ahambodzo akonzerwa neZambia. Vari kungoti aiwa pano paita vari kubatsirwa vamwe vasingabatsirwi, imi chitibatsira iwo.
Totarisawo kaasika vamavadza, nyaya iyi haisi yakangoitika. Panenge pane ropa rakaipa pakati peZimbabwe neZambia. Tichitarisa zvakaitika panyaya yesarudzo pakachikandiranwa makobvu nematete,
Zimbabwe neZambia havana ukama vakadyiwa nembwa. Ukama hwavo hwakanaka. Pane kusawirirana kuno nekoko kwekuti vari kutonga kuZambia iko zvino vanofunga kuti vakavengwa neZimbabwe. Dambudziko remapato enyika dzakasiyana-siyana, mapato ematongero enyika, vanofunga kuti kana vachinge vachipikisa hurumende, kana vachinge vapinda pachigaro havachapikisa, vatova hurumende yacho. Saka bato rekuZambia riri kunonoka kuziva kuti havachisiri mupikisi wehurumende, vatova hurumende. Saka vanofanira kudyidzana nedzimwe hurumende vasingatarisi kuti vakabva vakupa kupikisa. Zimbabwe ishamwari yemunhu wese ende haina muvengi.
Asika vamunanga go vakati ivo vakabatana neRussia vachatandanisa dzimwe nyika dzekumawiri rights.
Ichitaurwa chinotaurwa nemunhu wese kuti imi kana mukatibatsira tinogona kuzobvisa vamwe vari kurwisa ivava tivasebedze kure imi mutave pedyo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika asi vakarerekerawo kuZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vachitaura vari parunare kuBritain. Mukuziya nyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Hazvingagori kuti Zambia iraita zvinhu zvokukanganisa runyaro muZimbabwe. Bhikozi Zambia ka yakakanganwa pakuti ndokwagara vamachitepo kaa ndokwakavira chitepo kamuzambia pakisunungura nyika. Zambia ndovanga riri bhesi nezipura andazabu pangomo ZANU inozobva kuZambia ichienda kumozambiki asi kuZambia ndokwavakatanga vari vachiira kuuru kwekubika. Saka hazvingagoni kuti Zambia irawanika kuti mwana wayo akazvara yoti yakuda kumuponda. Handioni pane chiitiko chakaberekera kwakagarika muzambia.
Asi ivo vamunangagwa ndo vakutora chigaro chekutungamira iyo SADC. Zvinosiya utungamiri hwavo huri papi kana vachienda kunze ukovonoshora vamwe vatungamiri vemudunhu?
Vatungamiri vanogara vachishorana asikuti nyaya iripo ndeyekuti vakazvitaura asi ipo vakataura nyaya iyi vanokwazvanga vanga vasingazvidi zvinhu zvavo zvanga zvidiri ada rekodi. Kana America One inowanikwa ichitaurawo nezvenemaonero ayo kana kunana Britain kana kunana France. Asi dzedzi nyaya dzomukati nodzi dzakafungidza dzimba matenga. Handifungi kuti zvinokwanisa kuvabatsira nekuti mukataraite zvinhu zvaita kukasakuita vanozviisolata sehurumende vanozviisolata senyika nekuti poziteni yambotorwa nesouth africa yakuti zvinhu zvese zvinenge zvisingaitwa zvakanaka muzimbabwe zvichingobvumirwa nekoalitioni kana kuti unity government ichafumwa kusouth africa. ANC haichakwanisa kuireta sweet things under the carpet kuti vhenu vamwe vese vachiona kuti zvinhu hazvinaita zvakanaka ANC government yabuda ichiti zvinhu zvaitika. Saka vanokwanisa kutara vamuregeni vaavoka neutongi hwavohwo kana vakatarisa kuona kuti machoka vanotaura anorevei bcause south africa yainge hurumende yekusouth africa ichakwanisa yaichinge south africa zvisina maturo zvinenge zvichiitika muno muzimbabwe.
Takanzwawo Zambia patakaibvunza vakati ivo havataure kuburikidza nemapepa nhau asi pane nzira dzine chiremera dzekutaura nadzo kana paine matambudziko
kuti vabude vachinotaura nezimbabwe hazvina zvazvinovabatsira bcause zambia yakasekurisaiza chaizvo ichibhombewa namasiyo kuti vaende padzekerero vachitaura zvavasina kugutikana nazvo hazvina kuti vakura.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vachitaura vari parunare muHarare. Mapurisa azivisa padandemutande ravo reX yaimbonzi Twitter kuti asunga vanoita mabasa ekusheedzera vanhu kuti vapinde mushikashika mazana maviri nemakumi maviri nematanhatu kana kuti 226. Izvi zvichireva kuti vasungwa kubva zvakaparurwa chirongwa cheno to mushikashika and touts vadarika zviuru zvitatu kana kuti 3078. Vatyairi vange vachitakura vanhu vasina mvumo mazana mapfumbamwe nevatatu kana kuti 903 vanonzi vasungwawo nemapurisa. Izvi zvasiya vasungwa vave zviuru gumi nemazana ane makumi manomwe nevasere kana kuti 10178. Zvichakadaro mapurisa azivisawo kuti vanhu vafa nekuda kwetsaona yakaitika pamutangadura mumugwagwa weHarare Mutare vave vashanu. Mumwe ainge akuvara patsaona iyi anonzi akafira kuchipatara cheparirenyatwa. Mukuziya nezvekusungwa kwevari kuita zvemushikashika tabata mutungamiri wesangano rinomirira kodzero dzevanotakurwa nemushikashika dzevanotakurwa nevemabhazi kana kuti Passengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Zvinoitwa nemapurisa zvakatinakei nekuti vamwe vacho vanodaidzira motikari ava ndivo vanokwidza mitengo yedzimotikari. Kana mutengo uchizi idhola vamwe vanotidzira madhola 50 saka izvo zvinoonesera veruzhinji zvakare. Vamwe vacho vano kuita basa rekuswederawo zvibididi izvozvizvo zvinozoita kuti vanhu vasangane nematambudziko ekubirwa nemakororo.
Konya yekusunga vanoita zvemushikashika haizoite here kuti vanhu vatonyanye kuita dambudziko rekuenda kudzimba paine nguva kana kuenda kumabasa?
Dambudziko ragara riripo. Chinhu chinoitika ndechekuti zuva nezuva tinogara tichitambira mashoko ekuti ngaana akakwira motikari yakati, ngaana akakwira motikari yakati, akabva abhinyiwa kana kuti ava achibva atoswa, asiyiwa asina kupfeka kana kuti vasiyiwa vasungirwa mutsango. Zvinhu zviri kuteedzika izvozvo. Isu sePassenger Association of Zimbabwe tinohorongwa hwekuda kuziva nzvimbo dziri kunetsa mabhazi nemichovha. Tichiibatira nevanhu tichibva tasvitawo kuMinistry of Local Government, Public Works, Ministry of Transport and Infrastructure Development kuti nzvimbo yakati hakuna zvifambiso zvinowanikwa zvichitorawo matani. Tikukumbira kuti kuhurumende kune nzvimbo dzakafanana nanamarondera nanachegutu dzisina public transport. Ikoko tirikukumbira kuti vatiisirewo anonzi maemergency taxis anogona kungoshanda kwemwedzi 6 kana kushanda kwegore rese kuti vanhu vabatsirike vazive motikari dzekukwira dzinenge dziri pamutemo kwenguva iyoyo.
Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura vari parunare kuchegutu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva kuZambia rakatongera kugara mujeri kwemakore anotangira pagumi nerimwe. Zvimwe zvizvarwa zvekuChina zvinosvika makumi maviri nemaviri izvo zvaiita basa rekubira vanhu mari dzavo pamadande mutande. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Israel inoti yakwanisa kununura zvarwa zvenyika iyi zvina zvainge zvapambwa nechikwata cheHamas muGaza muna gumi guru gore rapera. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa nemusi wemugovera wega wega naMavelasa Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Wendy Madzura vanoshanda ivo nekambani yeSidico asi vari muno muAmerica pasi pechirongwa pavachange vari kusangana nevamwe varimi vechidzimai vanobva kunyika dzakasiyana siyana vari paMichigan State University imo muno muAmerica. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Madzura, mukatitsananguro here nezvechirongwa chenyu ichi?
Ndinotenda zvikuru Marvelous Nyawuye nemukana iwo iwa wandipa wekuti ndimbokurukurawo nezvezvanhu ndiri kuona nemabasa akasiyana siyana atakafambira kuya kuona kuno kuAmerica. Ini ndiri murimisi ndinoshanda ndiri muZimbabwe, ndiri murimisi wekuSidiko. Ndinoshanda nevarimi vendima dzakataramuka vatingati isu commercial farmers. Ndinoshanda nevarimi vendima doko small scale farmers. Ndinoshanda nemadzimai nevechidiki vane shungu dzekurima zvinepundutso. Zvino chirongwa icho chichi chatakauya kuhupinda kuno kuAmerica paMichigan State University. Chirongwa chinonzi icho Professional Fellowship Program Advancing Young Women Agribusiness Entrepreneurs and Innovators. Chirongwa ichi chiri kuitwa nevanhu vekunyika dzinosanganisira Rwanda, South Africa, Zambia pamwe chete neZimbabwe. Vanoronga chirongwa ichi vanosanganisira inonzi Professional Fellowship Program Alliance, Alliance for Africa Partnership pamwe chete neMichigan State University. Inorongwawo zvakare ne Department of State Bureau of Education and Cultural Affairs Office inenge ichironga iri US Department. Saka tinoona isusu chiri chirongwa chakanaka zvikuru chavari kuita vachiedza kukurudzira nyaya dzekuti madzimai awanewo mukana, awanewo hwi munyaya dzeagriculture pamwe chete nezvimwe zvirongwa zvakasiyana siyana.
Makauya muri vangani uye zvanga zviri nyore here kupinda muchirongwa ichi?
Takauya tiri vatatu kubva kunyika yeZimbabwe, takamiririra mapazi akasiyana siyana anoita nezvekurima. Kuuya kwatakaita takangokandawo magwaro edu mushure mekunge taona advert yaikoka vanhu kuti vataure nezvemabasa vanobata munyaya dzeagriculture. Advert iyi mushure mekunge yauya takabva taisa maapplications edu ndokubva takokwawo kuinterview yokutanga. Iyo takabudirira tikaenda kune yechipiri, tikaenda kune yechitatu, tikaenda kune yechina kusvikira vazoti aiwa Makunda kuti ndimi muuye kuzomiririra nyika yeZimbabwe pamadzimai anga aisa maapplications awo ekuuya kuchirongwa ichochi.
Mapazi api ekurima ari pasi pechirongwa ichi?
Sekuziva kwamunoita kuti agriculture yakakura ende ine mapazi akasiyana siyana. Kune vanoita zvipfuyo, tinotori nevamwe vanoita zvehuku vari kuno, tine vanoita zvehove, tine vanoita manesaries, tine vanoitawo zvakare zvematechnologies emaapplications akasiyana siyana anokurudzira varimi. Vamwe vari kuvavarira kuita zvefinancing. Ini ndakazvimirira ndiri kondichiita kuti tikurudzire nyaya dzekurima zvinepundutso kumadzimai ari kunharaunda dzakasaririra atingati maremote kana kuti marginalized areas. Nekuti takaona kuti isu madzimai panyaya dzekurima anobata mabasa akawanda. MuZimbabwe tinoziva isusu kuti agriculture inocontribute 15-17% kuGDP. Zvishakadero madzimai anowanikwa achibata mabasa okurima ari iwo anenge achisvika ku60% yelabor force iri muagriculture. Asi zvishakadero takaona kuti nouwandi uhwo vazhinji vanenge vachingoita mabasa apasi pasi, vanenge vachingoenda kunopurura, vachienda kunopura chibage, vachinokohwa vana kumusana, vachingoenda vachinosakura. Hakuna madzimai ari kunyatsokuita mabasa okurima zvemhando yebhizimusi akawanda. Hongu variko asi vashoma. Asi neuwandu hwedu madzimai vari munyaya dzeagriculture tinogona kuita zvihombe kana tikange tabatana, tikaziva mikana iripo pamwe chete nekutora iyo agriculture yacho tichiisawo kuchinhano chepamberi. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatakauya kuzodzidzi iswa nekuona kuti kuno vari kuzviitawo sei Michigan State.
Muchakwanisawo kusvika here iko kuno kuWashington DC?
Munguva pfupi yatauya iyi tasangana nezvakasiyana siyana. Ndinotenda zvikuru sisi vangu nengo yamandipa yekutsanangudza iyoyi. Ndinovimba kuti tichasangana kuDC, tichasvikako kuWashington. Chirongwa chedu chichaperera kuWashington DC, uko kwatichauya kubva musi wa10 kusvika musi wa14 June. Kuchasangana mafellows, maprofessional fellows emapoka akasiyana siyana, agriculture, kune vanoita zvehealth, vanoita zveutano, zveenvironment vakasiyana siyana vanosvika kana kuma150 vachasangana iko ku Washington DC ikoko kwatichange tine conference. Saka ndinovimba kuti tichinge tauya ikoko tichasangana nemi tokurukura zvizere.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Vateereri musakanganwe kuti chirongwa ichi chichange chichipakurwa naMarvelous zvakare nemusi wesvondo, iro svondo rinouya. Iye zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
kugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvenjodzi inokonzerwa nekudziya mbaura muhurukuro yatiri kuita navaita irusike vecommunity working group on health gatinzwei vachitsanangura
Gore negore tinoona nyika ichirasikirwa nevanhu vakawanda zvikuru kunyanya nyanya munguva ino yechando apo veruzhinji vanoonekwa vachishandisa mbaura mudzimba nyangwe zvazvo vanhu vanopiwa dzidziso neyambiro gore negore asi tinoona kuti tinoramba tichisangana nedambudziko iroro zvichida vamwe ndoo vanenge vasina havo magumbeza akakwana vofunga kuti dzimwe nguva tikabatidza mbaura mumba modziya vamwewo ndivo vanenge vachida kuitawo hurukuro dzavo sezvo kudenge kuchitonhora voti aiwa ngatimbodzisa mumba muya vobatidza mbaura ivo vari mumba makavharika dzimwe nguva mahwindo chaivo anenge akatovharwa izvo zvinoisa vanhu panjodzi yakanyanya zvikuru nekuda kwekuti mbaura yasiyana nemafireplace aya atinoona kune dzimwe dzimba nekuda kwekuti anenge aine chimuchimbini chiya chimupongoro choiya chinorasa utsi panze asi nekuda kwekuti mbaura utsi hunoramba huchitenderera huri mukati mumba imomo vanhu vanopedzesera vasisina oxijeni iya yekufema vopedzisera vaakufema mweya unokachidza mweya unokwanisa kuvaisa panjodzi yekurasikirwa neupenyu
tinoona kuti munguva ino yechando varusike veruzhinji vanoshandisa zvakasiyana-siyana kubva kuhuni kusvika kumapepa chaiwo pane zvamungati here izvi ndo zvinokonzera rufu
hongu tinoona kuti vamwe vanoshandisa marasha ekoaya ekuhwange vamwe ndoo vanoshandisawo magurinwa sezvo vanhu vanenge vachangobva mukukohwa vamwe vanoshandisa kana majanga chaiwo echibage vamwewo ndoo vanoshandisa kana ndove vamwe vanoshandisa kana huni zvese izvozvo zvinotiisa panjodzi nekuda kwekuti utsi huya hwemumbaura uya hwatamboreva uya unenge kunyanyanyanya mbaura inenge yabatidzirwa vanhu vari mudzimba mbaura kana ichida kuishandisa inoda kutoshandisirwa padze kwete kushandisira mumba hazvinei kuti utsi hwacho ndehwemarasha ndehwehuni ndehwezvigurinwa zvinoisa vanhu panjodzi kudzibara mumba musisina mweya wakakodzera wokuti vanhu vange vachifema vanhu vorasikirwawo zvekare neupenyu
mati muupenyu hwevanhu hunorasika gore negore vanhu vari kuwana here dzidziso inoita kuti vava nechenjedzo
ichokwadi kuti mabasa edzidziso anotaurwa gore negore asi tinoona kuti tinoramba tichisangana nedambudziko irori rekurasikirwa neupenyu kwevanhu vakawanda munguva yechando apo vanowanikwa vachishandisa mbaura idzodzi dzinoisa upenyu hwevanhu munjodzi kunyanya-nyanya dzikashandisirwa mumba munenge musina ventilation yakakwana
saka yambiro yamungapa vateereri pazuva ranhasi ndeipi varusika
chenjedzo yekutanga ndeyekuti vanhu ngatidzidzei kupota tichitenga magumbeza tisabirire kuzotenga magumbeza nguva yechando nekuti anenge akudhura chenjedzo yepiri ndeyekuti kana tafunga zvekudziirwa nebhaura aiwa ngatiendei hadi tinobatidzira bhaura yedu tiri padze apo panenge paine mhepo yakanyanya pasingaise vanhu njodzi yekuda kwokuzoti tada kupinda nayo mumba iyo tsika yekuramba tichipinda nebhaura mumba ndo yekuramba ichisa vanhu vakawanda panjodzi dzidziso dzimwe nguva hatizivi kuti vanhu vanoda kutanga vafirwa here dzimwe nguva vakatofirwa nemunhu wepedyo kana ihama yavo ndo kuti vazova nekutya kwokuziva kuti aiwa bhaura ine njodzi asi ka ngatiregei kutanga tamirira kuti tirasikirwe nehama kana neshamwari kuti isu tipote tichizoteerera mabasa edzidziso atinenge tichipiwa ekuti aiwa mbaura yakaonekwa kuti ine njodzi ikashandisirwa panzvimbo panenge pasina ventilation yakakwana kunyanya-nyanya ikashandisirwa mukati memba saka ngatisiyei tsika iyoyo yekushandisa mbaura mudzimba nekuti tinoramba tichiisa hama neshamwari kana mhuri dzedu panjodzi
manga makateerera kuhurukuro yataita navaitai rusike vesangano recommunity working group on health muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC
aiwa tinotenda zvikuru Jonga ndofunga vateereri manzwa nyaya yembaura kuti haisiye kutamba nayo munogona kutadza kufema mukafa mukaibatidzira mumba. Musakanganwe kuteerera chimwe chirongwa upenyu hwedu svondo rinouya nemusi wemugovera. Iko zvino tochimbotarisa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica amunopiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Bazi rezvemari muAmerica rakazivisa mazuva mashoma adarika nezvekushandurwa kwemitemo kwakanangana nekutsigira vemabhizimusi vemuboka rakazvimirira muCuba. Matano aya anosanganisira kutambanudza kuwanikwa kwezvikwanisiro zvinowanikwa pamadande mutande muAmerica nerubatsiro rwemari yekuAmerica. Kekutanga mumakore akawanda vemabhizimusi vemuCuba vanenge vave kukwanisa kuvhura nekuchengetedza mari mumabhanga emuAmerica. Mabhanga ekuAmerica anenge ave kubvumidzwa zvakare kuita anonzi ma-U-turn kubvisa mari mune mamwe mabhanga achiisa mune mamwe. Idzo imari dzinenge dzabva nekuwanikwa kunze kweAmerica, uko nyakudziwana kana ari kudzipiwa vanenge vasiri zvizvarwa zveAmerica kana kuve pasi pemutemo weAmerica. Kufambisa mari dzeU-turn kunoitawo kuti pawanikwe mari inobva kunze kwenyika pamwe nekuwanisawo mibhadharo kuboka remabhizimusi rakazvimirira muCuba. Hurumende yavaBiden iri kutora matanho aya panguva iyo upfumi hweCuba huri mumatambudziko makukutu. Mune kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari kusingaperi, kushayikwa kwemagetsi nechikafu. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica akati zviri pachena kuti urongwa hwekuda kuona kuti upfumi hwese ndehwemunhu wese hwakundikana muCuba uye hurumende haichakwanisa kuwanisa vanhu vayo zvizhinji zvavanoda zuva nezuva. Nekuda kwaizvozvo hurumende yeCuba yazongovhura isingade mukana wekutanga mabhizimusi akazvimirira. Mabhizimusi ekuzviitira mabasa emaoko anga achishanda zviri pamutemo kwemakore, uye muna 2021 hurumende yeCuba yakabvumidzawo kuumbwa kwemabhizimusi madiki neari pakati nepakati. Pari nhasi mune mabhizimusi akadaro anosvika zviuru gumi nechimwe chete kana kuti 11,000 muCuba. Mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica akati boka rakazvimirira rinobatsira kuchengetedza vanhu vemuCuba zvekuti kana vasina zvikwanisiro havakwanisi kuramba vachirarama. Vakati tinoimba kukura kweboka rakazvimirira nekushandikwa kweupfumi hwenyika kuburikidza nemasaisai muchitsuwa ichi kwakakosha. Amerika yakazvipira kubatsira vanhu vemuCuba panguva imwe chete ichikamura zvinowanikwa nehurumende yeCuba. Nechikonzero ichocho, shanduko kumitemo yeAmerica inoburitsa pachena kutambanudzwa kwemikana yekuwana masaisai nerubatsiro rwekumabhanga zvemuAmerica kune vemabhizimusi akazvimirira, uye kunosiya kunze vakuru vehurumende yeCuba vakaita senhengo dzeparamende, mauto eCuba vanoshambadza mashoko ekusimudzira hurumende yeCuba nenhengo dzebato reCuba Communist Party. Mune mamwe mashoko, hapana vemukatikati muhurumende vanowana cheuviri. Mukuru uyu akati vakatarisisa pakutora matanho anopa tarisiro chaiyo muvanhu vemuCuba nekumisa kuwedzera kwekutambura kwevanhu nenzira dzekubuda kwevanhu munyika panguva imwe chete, vachiramba vakamira semusambangwena nekusimudzira kuburiswa pachena kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeCuba.
Ayo anga ari mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana neCuba maaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuRussia kushora hurumende yeZambia vachiti iri kudyidzana zvakasimba neAmerica oramba achikonzera mutauro wakanyanya. Mapurisa anoti asunga vanhu vanoita basa rekuchedzera dzimotokari dzemushikashika nevamwe vanga vachitakura vanhu zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dze Isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Indebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 18 ngokuNhlangula 2024 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bakuthothoza ukwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni awenze lomkhokheli wakwele Russia.
Ama-political parties ndibana esenze ama-pronouncement ukuthi afuna izibandlo bani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ziqhubekela phambili inkulumo zokubumba urhulumente omanyano kwele South Africa.
Imkhuhlane nje yabongqondo yimkhuhlane esihlupha emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanileyo.
Izakamizi zikhala ngokuswelakala kwemijile mitshina emakilinika lezibhedlela emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi eZimbabwe bachothoza ukwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa osemhlanganeni eSt Petersburg kwele Russia. Lapho tshele khona umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuba kahlalisekanga ngobudlelwano belizwe leZambia eleMalawi leleMelika. Uthe leMelika linika amazwe la imali yozomvikela ukwenzela ukukhawulisa eleZimbabwe. Bathi bekungamelanga uMnangagwa ethule lokhu ngoba kuza kwenza amazwe la angadlelani kahle leZimbabwe. uMnangagwa uphinde njalo watshela uPutin ukuba abafuna ukuthatha impisi ezikwele Zimbabwe bayavunyelwa ngoba ziningi kakhulu. Kodwa uPutin utshele uMnangagwa ukuba ilizwe lakhe lalo lilempisi eziningi.
The Voice of America, VOA.
Ziqhubekela phambili inkulumo zokubumba urhulumente womanyano kwele South Africa. Ibandla le-African National Congress lehluleka ukuthola amavoti eneleleyo kukhetho olusanda kuqhutshwa ukuze libumbe urhulumente elizimele. Axokozela amabandla ezombusazwe acelwe ngele-ANC ukuba encedise ukubumba urhulumente. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele ingcwethi kwezombusazwe Mnumzana Fortune Mlalazi.
Sesizwe kuphela amaphathi epronouncer ukuthi ubani kasimfuni, kodwa kufanele bakunanzelele ukuthi inature ye-negotiation igcina isenza ukuthi ama-demands obukade wafakile ekuqaleni aphethe ungazange uphumelele kuwo ngoba kuyasokufanele ucompromise. So ama-political parties ndibana esenze ama-pronouncement ukuthi afuna izibandlo bani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ye, nxa sukhangele kodwa kuyaphumani, i-ANC ngeke yazimela yodwa yini?
Ye, le ngenye option elayo ye-minority government, kodwa uhlupho lwayo yikuthi sithathe umzekelo sokapresident we-ANC uRamaphosa. Lama-cases akhe anjengephalaphala angareyizwa e-parliament kube lula ukuthi kuthiwe vote of no confidence. I think bangayi-avoida ngoba bazawe belo hlupho olukhulu kakhulu. I-ANC yebo ithungamele ekhethweni and isikhumbula ukuthi yele ele 40% idinga just above 12% ukuze yenelise ukubusa. Ngibona ngani kuzaba la maqembu athile azagcina ehambe ku-coalition layo i-ANC. Indaba ye-national unity leyo yena kodwa ikhuluma ngayo ngibona ngani ayisoze ipase. Singagcina sile coalition ye-DA kunye le ANC kodwa amalunga e-ANC ayalamaneni. So i-ANC phakathi kobunzima, head or tail, uskiye sasimdlala emadwaleni elwagwelo, i-ANC iphakathi kwenkinga, ngathi ithi head kuzayitshaya, ukuthi tail kuzayitshaya. So isebunzimeni obukhulu kakhulu.
UMnumzana Fortune Mlalazi yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, wexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemaphandleni izakhamizi zekaChechete esigabeni seWange zikhala ngokuhlaselwa yimikhuhlane ekhuqela embukuzane, ingqondo, inyawo, izithuthwane leminye engelaphekiyo lula zisithi akulamithi lemitshina eqondileyo ezibhedlela zikahulumente, kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye wabakhala ngohlupho lolu ngumnumzana Mandle Nkosi Modenda oyisakhamuzi esigabeni seChisuma, othi amakilinika emaphandleni kawalamithi njalo lentengo yokuzelaphisa ezibhedlela ezizimeleyo ilukhuni.
Umkhuhlane njengabo BP, otshukela, umkhuhlane njengeyamehlo, amaqolo, amadolo, amafitsi, so imkhuhlane njengabongqondo, imkhuhlane esihluphayo emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanile ukuthi sisizakale.
Omunye wabaphathekileyo emzimbeni ngumnumzana Philip Ncube oleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili lengxenye 82 othi uphila nzima.
Ngibulazinyawo, konke amadolo, konke iqolo, isisu, ikhanda, kade esamehlo kasaboni, ngumuntu nje osetshona ehlezi kuphela.
Omunye njalo ongaphilanga ngunkosikazi Florence Mkandla owesigabeni seHlanganani esidobe.
Kade singangisakwanisi ukuba ngusobhuku sokuthi uthi hayi sengithiyele ukuthi bangenise umntanami ukuthi abe usobhuku ngoba ngisakwanisi ukuhamba.
Uncube uthi loba besiya emtholampilo bafika badluliselwe phambili ukuyahlolwa emtshineni kuhlupheke imali yokubhadala.
Ukuthi akubone udokotela uyabe efuna imali, mtshina yangakhona kasi alenelanga la, uyathi yafikuza sokuthi umtshina onjalo use-Richard Morris esibhedlela khona.
Isikhalazo sakhe sicizelelwa njalo ngokhansila wekaChechete umnumzana Give Me Again Moyo, othi baningi abaphathekileyo emakhaya kodwa ngesimo semali bagcina bedlula emhlabeni besemakhaya abo.
Njenge-cancer yona umuntu udla give up, uhlazidele ngonxa ukuthi uwakwazi ukuthi i-cancer kayelapheke, kodwa kungabe kade ethole imali umuntu lo kade ezakwanisa ukuthi ahanjiswe noma ayenze i-chemotherapy lesasiyizwe eyenzakalayo kwezindawo.
Umoyo uthi isabelopho sesonke semathebhele le North selabantu abalemikhuhlane efana lebalisiweyo, ngakho kuyadingeka ukuba uhulumende ahlenge uzulu ngokubelaphisa. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment emaphandleni akulesi sabelo olufakaza ngohlupho lwemikhuhlane kulindawo. Ngokomzekeliso bathi inani labantu abangamachumi amathathu lesithupha, 36% baphila negcikwane le-HIV, kwande njalo imikhuhlane yetshukela, e-high blood pressure, izithuthwane, ezinso, ufuba, izinyawo leminye. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri yehlule ngoba engabe phenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo, kodwa uhola isabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi sokwasungulwa ukwakhiwa kwesibhedlela esizamela isabelo lesi eLupane esizahlonyiswa ngemitshina lezinsuku. Ngimele iStudio 7 ngiseka Chechete eWange, nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ntwandwe,
lamlela
lamlela ntwandwe,
lamlela
lamlela mshweshwe.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga ku Studio 7 namhlanje.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukuqakatheka komkhosi wenxwala kulandela ingxoxo eqhutshwe ngalolu daba kuyona le iviki njengengxenye yeBulawayo Arts Festival ehholu yeMcDonald's emzilikazi koBulawayo. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala
ongomunye wabakade besabela ulwazi umphakathi ngenxwala njalo ekhokhela intombi zomhlahlandlela ezingamajiji.
Inxwala ibikhangela ngesiko lethu njalo ineyiko yezinto ebisenza sithole izulu, sithole ukudla, ngokabe ukhange bebe ukuthi inqwala kwesikhathi sokuyabika emidabini yethu sibika sesibambe ukuthi sithole ukulima isikhathi sokuthi nxa sokufika futhi ukuthi kudliwe nxa sokusetshenziwe kuyobikwa futhi obekuvikela imikhuhlane imikhuhlane enjengabonyongo enjengani na abantu sebelande ihlobo sokulima ngoba inqwala bekuyisikhathi sokuthi khona abantu babisela okwethumi bekufanana lokuthi babisela okwethumi futhi ayinkosi ithayizini yena kwayo ibize likhona ngoba bekusabikwa luhanjiswe enkosini inkosi kubize ukuthi ivumele abantu ukuthi bangazidlela sokubikiwe.
Sikubonile embuthanweni obuqoqiwe owencwala ungomunye wabakade besabela abantu ulwazi. Yiluphi njalo olunye ulwazi olwabele abantu njalo abesifazana bangena ngaphi lapha ukuncwala lamantombazana?
Abesifazane bangena kakhulu ngoba yibo abanamandla. Abantu kabananzeleli ukuthi omama yibo ababusi abakhulu, yibo amabutho amakhulu. Uyabona i-50-50 kuzeke ikhona la kudala besingayinanzeleli. Ungananzeleli ukuthi omama yibo abakhangela ukulima, yibo abakhangela ukudla, yibo abagcina imuli. So bayangena kakhulu enqabeni ngoba yibo abakhangela ukuthi imuli zidlile, ziphatheke kuhle, ziyaphila, bekhangela ngokuthi omngabo. Yikho uzakuthiwa kuba amakhosikazi. Uyabona ababuthi isikhathi esiningi behlala besegangeni bezilile. Odomama basabe bengekhaya belungisa zonke izinto lezi. Njalo inqwala incedise kakhulu njengoba bebonile amankazana amatshitshi bezofundiswa amatshitshi ukuthi bazivikele. Enqwabeni khonapha kubeyingxenye yokusindiswa ngendlela yokukhuliswa kuhle nokuziphatha ukuthi bengayi emacansini isikhathi singafiki engakwazelelwa engaka indlela yakhe yokuthi ayikwenza ingakathi babesephonde ohambe emacansini bezivikela futhi nomkhuhlane njengakubonana ongcikazi ama-STI. So ukulungisa amankazana kwakhulu inqwala ngoba bebefundiswa ukuthi baziphathe ngendlela yokuzivikela.
Kungavuma ukuthi umkhosi wencwala lo uqhutshwe kulezi nsuku?
Ye, kufanele bevelibisele, kufanele bekwenzele ngoba uyabona isizwe sethu sililimele ngoba sibafise ukwenza imikhuba eyayivele isenziwa ibavikele. Okuqakathekileyo ukuthi kumele kubuyiselwe kwenziwe. Sesiqalile njengoba sekuqalile kunje, sekuqalile sekubeke kuye phambili abantu besifundisa isizwe sifundiswa ngisezwane ndlela ezizakwenza ukuthi isizwe sonekisa ukuthi sithole amanzi. Khathesi izizwe abikho ngenyakhonokho, khathesi abantwana bandlakazekile baphephe kabuhlungu bazibenuke benziwane nokuthi akusabambela imikhubo namasiko ethu. Abantwana sebephenda ukuba ngabantu bokuzifandela nje azenze naphile impilo yakhe nje umntwana wasela kuvikeleka khona khathe okwakukhona. Yikho mina ngithi kubumeke kubuyeke kuyenziwe. Singasebenza sithi kube kuhle lohulumende nxa engavuma angathi zabeli into ezinyenile ngathi zimele ithi siphile silandele imikhubo yethu angamangala belize lingabuyeka ebuhlelo obukhulu benhlonipho enkulu nokugcinakala kwesizwe buhle. Ngakhona-ke yibo abangathinga kamthakazi bekuvele kukhona ngifuna ukuthi ukuthina kusebenzisa. Yikho bekungaka mkhuhlane ebuningi bengakazinto ezimbi zonezo ezibona zisenzakala ngoba bekunemikhulu ebikhangekwa yinkosi namakhosikazi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala ophatheke kwingxoxo yokuchasisa ngokuqakatheka komkhosi wencwala. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Wothi-ke sike sizwe ukuthi uChris Gande usibhadeleni namhlanje.
Lingali tshona njani sibukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi, isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le-MRP.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Linjani balaleli bomsakazo? Yebo, sike sathi ukubo ukubotshwa kuyona leyo uLwesithathu odlulileyo sibotshelwa ukuhlambulula lokukhipha ingcekeza ekhona egangeni esigcwele egcwaliswa ngabantu bokuza abazibiza bona bethi bangamapostori egangeni lapho into esihlangana lazo ikakhulu lapho besikhona ngaleli iviki besiseporweni endaweni yeCountry Park lapho esingathi khona bagcwele khona kakhulu ukudlula indawo zonke zakobulawayo uzonanzelela ukuthi basakazi labalaleli kulezikhali abazisebenzisayo laba bantu ezigoqela imihedla yezingqamu indiwo amanarithi amapikitsha abantu afakwe emabhodleleni amagama abantu abotshelwe ezihlahleni ongakunanzelela okwinto kwakhona awungeke utsho ukuthi lisonto ngempela kodwa ngathi kuhlangene lokuthakathana phakathi esikwenzayo sihamba sichisa lawa amalembu angamafulegi abafakayo njalo laba bantu abaningi sebelemishasha balemikhukhu balima lembhida khonapho egangeni okuchaza ukuthi ngabantu asebehleli banzinza akuseyiyo sonto kuphela kodwa sokuzindawo zokuhlala lokuhlala khonapho kulabantwana abancinyane okufanele ukuthi ngabe basesikolweni kodwa bekhanya labo khanya kungamakhosikazi alabo bathi omatsibaba
manje abantu bona laba ngabantu abavele besithi kuyini abakwenzayo
labo matsibaba abanye bakhona kulele lisonto abanye sibathola bengabantu vele abadakiweyo okuchaza sobala ukuthi akula nkonzo eyenziwayo
sike sezwa umanisipala laye esithi udaba lolu luyamkhathaza usefuna laye ukuthi angenele selike lezwa yini kumbe lahlalisana laye umanisipala
umanisipala singakaqala uhlelo uhlelo siliqale ngenyanga leyi edlulileyo nge-Wednesday ngoba sinanzelela ukuthi ngokwesintu ilanga lango lesithathu ilanga lamazi yikho lathi sikhethelwa naleli ilanga lokuthi sibakhiphe bona sesibakhiphile emalokitshini phose wonke wakobulawayo agoqela laphana enoxima agoqela eCountry Park onjube olobhengula wonke amaganga enkulumane iganga lasephumula umunicipal sakhuluma laye sahlala laye phansi wasichazela sobala wathi yena imizamo ayizamayo iyehlula ukuthi khona bebakhiphela abantu yikho lati sikubone kufanele njengezakhamizi labahlali bakobulawayo ukuthi sizisukumele sibasuse labantu
ungasitshela ukuthi amapolisa aze alibophe alethe seca labani njalo umamangala ube ngubani
wona amapolisa ebengakasiyethesi icala kodwa obemangele kukhanya ngomadzibaba omkhulu okhangele wonke amachurchi wona lawa asegangeni day bebe sebehaye amabhawu ukuthi azotshaya amalunga wethu ngokunjalo lawa mabhawu babuye behamba lawo lamapolisa kodwa ke sebesithatha basisa enkambeni safika sawachazela amapolisa uhlelo esingalo lawa amapolisa abatshela ukuthi labo abalamvumo yokuthi baye egangeni basebesixwayisa ukuthi ngalesi sikhathi besephenya loludaba akumelanga kube lomuntu osegangeni lathi basebesinikeza warning bathi akumelanga sibalande futhi njalo ngoba besokulodlame besokungathi kulofuna ukuchaya naphakathi kwamabhawu abe hayo ngabo madzibaba lamalunga ethu
ungasitshela ukuthi amapolisa aze alibophe alethe secala bani
bekungelacala ebese silethesiwe kodwa uma simangalela onguye umadzibaba omkhulu ebe kusemangalele ukuthi indaba sichise amalembu abo lokubulala indiwo zabo ngoba bebekhala ngokuthi thina siyenze i-property damaged entweni zabo abazithengileyo bebalisa lokuthi indiwo zabo zingama $80 udiwo lulodwa ngoba zinengi kakhulu indiwo laphana esifike sazivulala maningi kakhulu amaflegi laphana esifike sawachisa kodwa ke icala akusabhalwanga docket amapolisa sekunanzelela ukuthi sabachazela ukuthi thina zasachisa lezi zinto kuyikuthi kungaphandle kwesiko lwesintwini ukuthi kube lamadende asegangeni awu bazwisisa yikho ukuthi ukusuka kwethu enkambeni
lo ke bekungumnomzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le MRP ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngoChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Siyabonga kakhulu Chris Gande ongadinwa lakusasa. Kwamanje sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Abesifazane labatsha bayinsika yokuthula lomfikela emhlabeni jikelele ngokutsho komanyano wamazwe omhlaba o-United Nations. Impela nxa ukulinganiswa kwamathuba obulili kungakhuthazwa ngesikhathi sokukhula, ukuthula lomvikela kungaphathisa ukwenqabela ukuthi kungabi losapho oluvimba ukuthuthukisa kwamathuba abesilisa labesifazane. Ngokunjalo inhlelo eziphathisa abesifazane zingancedisa ukukhuthaza umphakathi ozinzileyo. EleMelika kade langukholwa ukuthi ukuphakamisa abasakhulayo ukuphakamisa abesifazane. Ukuphakamisa abesifazane ukuphakamisa abasakhulayo. Ukuphakamisa bonke bobabili kuba phakamisa lokuphakamisa umphakathi wonke ngendlela yokuletha ukuthula lokuvikela umhlaba wonke jikelele. Kutsho omela eleMelika kumanyano we-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Ngokuswelakala kwenhlanhla siyazi ukuthi sikhuluma nje abasakhulayo ikakhulu abesifazane yibo abathinteka kakhulu ngesikhathi sempi. Impi iphazamisa imfundo yabo, yehlise amathuba elakusasa eliqhakazekileyo. Iyavimba amathuba abo okukhuluma okusezinhliziyweni zabo, inciphisa amathuba okuphatheka kwezomnotho welizwe. Kungakhathalekile, sesibone abasakhulayo bemisana lobunzima lobu emhlabeni jikelele, besiba yibo abazilungisela elakusasa labo, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukubaseka lokubaphakamisa abasakhulayo laba. Le indikimba yomkhankaso weleMelika othiwa The United States Strategy to Prevent Conflict and Promote Stability otshengisa usekelo lwethu ekuvimbeni impi ekhona kathesi kukhuthazwa ukuphatheka kwabasakhulayo labesifazane. Kusetshenziswa ubuciko obubanzi obugqugquzela ukuthula lomvikela. Ayisikho kodwa ukwenza, yikho esimele sikwenze. Kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Le ayisimgoqo esibamba ngamandla ukuthi amazwe ayilandele njengalokho okuthiwa ngabanye. Le yimigoqo ecelwa ngabasakhulayo balawo mazwe. Ekugcineni ukuthula lokuzinza kungaba khona kuphela kungaba lenhlelo ezikhuthaza ukukhulumisana, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Ngokunjalo kufanele ukuba sisebenze ndawonye ukubuthelela amandla abasakhulayo labesifazane ukuze sisebenze labo lamuhla lansuku zonke.
Leyo bakuyimbono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Njengenhlala yenza nanti uhlelo abaculi bethu.
Thanda umculo umbhaqanga, umculo wesintu ogijima negazi. Lona uThokozani kaMncube weqembu leMenemene. Bakwethu ngithi anginazisi ukuthi sesiyikhiphe i-album entsha esihloko sayo sithi Imali Yami.
Imali Yami
Shimanga. Ya, album iyatholakala nje kwathi sizalisto zonke nje khona bano Amazon obani bani namayela Spotify, Spotify na Apple Music, iTunes njalo njalo nje ikhona kwethu. Futhi ke kule album ngisebenza nalamadoda vele benzisebenza nayo ekuqaleni uba kumaqhude Mkhize lo ngebhadle sesishiyile emhlabeni ushiye edlala ubasketball wakhe ngendlela emnandi kakhulu. Kulead guitar sisebenzise uThemba Tsotsi Dlamini lo wayedume wayesekudlala labakhwenyana nabangani nendoda engaziwa noFelewa. Wasekuthi kuma-keyboard sasebenzisa uKhehla Nkosi, hhawu udlale kamnandi ufana kamnandi ngendlela esimanga. Bakwethu imnandi album niyithola nje iy'toro zama-digital stores. Ya, imnandi ngoba phela abantu abaphesheya Nkosi amabuhlungu ukunzima ukuthi sibadayisele ama-CD ngoba bakude kakhulu ama-USB, so kuyikho ukuthi beyilandele kuma-digital stores. Number 0745172094.
Lisitshele phela ukuthi ujanjani lo ndoda uyazi usikhumbuza ama Soul Brothers. Libona njani ke ingoma zakhe? Lizibona njani ingoma zakhe zonke lezi? Kodwa ke kulokunye sifisa ukuthi silitshele khona. Kulabantu bakhuluma ngezenguqu lapho ukuthi Zimbabwe Warriors leSotho bayakhala abantu. Bathi 2-0 khonapho ke ukushaywa kunzima kakhulu ukuthi iqembu leZimbabwe balishaya ngenye indlela ebuhlungu kakhulu. Sike sibone ke kulobusane emgumbo uthi kambe kwenzakala ukuthi isicele kukhafu sicele la kuzipha kuFIFA ukuthi kuye kuvalwe phela ezomdlalo lezi sibonazana eZimbabwe kayenzi kahle. Kuzobuya ke uDumo Oluhle uthi hayi phela sibonazana uBrito kayingcono kakhulu kunalokho esikubonayo. Kuzobuya ke uSimisani uthi akuxotshwe amazigi la avela eBhilitane adlalela amaqembu amalutshwane angaziwayo. Lapho ukhuluma ngamajaha lawa awenguqu kodwa sibuyele futhi sizwe ke ezomculo siyaphambili. Change uTelemans umenemene sikakehlukana nezihlobo zethu sike sikhangela indaba ezigokhela abantu abaningi bachothoza kwedulwe umongameli emasomnanga kwemhlanganweni ozelo umkhokheli wakule Russia. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngemjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.